Mukuru we Zimbabwe Stock Exchange kana kuti ZSE va Justin Bwoni vakanyora tsamba kune vanotenga nekutengesa pamusika uyu kuti vambomira kushanda vakamirira kunzwa kubva kuhurumende kuti remangwana ravo rakamira sei. Vanoti vatora danho iri mushure mekuzeya nebazi rezvemari neve Securities and Exchange Commission of Zimbabwe mashoko ainge atumirwa nemunyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanick Mangwana ekuti vamire basa. Mumashoko avo kuvatori venhau vamangwana vakati hurumende ine umbowo hwekuti ZEC yaishanda nevenhare mbozha kuvhiringidza upfumi zvakanyanya nekutengesa mari dzekunze pamukoto uye kudziburitsa kunze zvisiri pamutemo. Nhengo yezanupf vari nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vagilbert muponda vanotsanangura zvinogona kunge zvakapa kuti hurumende ipindire.
Chakanyanya kuti Zimbabwe Stock Exchange inzi ivharwe pane yatinoti old mutual implied rate inoratidza inenge ichikombeya kuti share old mutual muzimbabwe rinotengeswa imwe mari kulondon imwe mari kusouth africa imwe mari. Saka ukaita cross rate yacho iyoyo pane rate yaunobuda ukakombeya maprice iwayo ndiyo inonzi old mutual implied rate. Saka rate iyo yairamba ichingokwira nekuti ndiyo yairamba ichiteedza vanhu and vanhu vacho vava vari kustock exchange vanenge vachiti no nemari yatikuona paold mutual exchange rate it means zim dollar versus us dollar inofanira kunge iri parate yakati. Saka zvinhu zvisiri linked to production kana to any science or anything vanhu vanenge vachiungoita gambling and betting basically on a currency which now puts pressure pa currency nekuti currency vanhu vanenge vangoti next week inofanira kutodzikira futi nekuti kana wakazvitarisa hapana real excuse yekuti izoso mari yakunzi pa black market iri kunzi around 100 to 1 US dollar pa official 57 like the difference here is very difficult to explain nekuti ukatarisa manees akamitwa neauction the important needs of the country that is fuel medicines equipment and chemicals they were met by the reserve bank and anyone who wants currency officially anofanira kunge achinoisa bid yake so that price inofanira kukwira asi kana ikasvika pa 57 it means black market rate inofanira kunge iri around that range at least ikaitawo kana kuti fair 60 that is reasonable but kana yakuenda kuma100 hazvina kana any excuse or justification.
Asi mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS Dr. Israel Murefu vanoti zviri kuitwa nehurumende hazvina kujeka.
Chatinoziva ndechekuti regulator weStock Exchange iSecurities and Exchange Commission. Securities and Exchange Commission haina zvayati yataura. Minister of Finance haana zvayati yataura. Saka hatisi kunyatsoziva chikonzero yezvinangwa zvesuspension iyoyi asi zvatinoziva ndezvekuti Stock Exchange platform inoitwa mainvestments nemainstitution akasiyana-siyana nemaindividuals mapension fund nemainvestor mamwe anobva kunze kwenyika. Saka kususpendwa kwayo kunogona kuita kuti mainvestors vave nedzimwe pfungwa kana kuti vasavimbe neStock Exchange zvikonzera kuti isashande zvakanaka.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vanoti Zimbabwe iri kuzvisikira moto muziso.
Zviri kuratidza Zimbabwe haisiri serious about maproperty rights saka mainvestor achatanga kutiza Zimbabwe nekuti mangwana vanongomuka pane mutemo wekuti mari yenyu haisviko. Kune vamwe vanhu vanga vakatenga mashares vachida kuchengetedza mari yavo kuinflation zvavakureva kuti mari yavo yava panjodzi nekuti haichina value yachawana sinzi zvamiswa. Chimwewo ndechekuti stock market inowana anonzi maportfolio investments anobva kunze kwenyika vachivatenga mashares edu nekuti it's an international stock exchange. Saka zviri kureva kuti tatovhara so tatovhara nemainvestments ivaya iriwo nguva yatiri kuda mainvestments kuti auye munyika kuti nyika iende mberi.
Zimbabwe Stock Exchange inoshanda yakazvimiririra uye yakapedzisira kumiswa kushanda muna 2008 apo mitengo yezvinhu kana kuti inflation yainge yakwira zvakanyanya kusvika pamabhiriyoni mazana mashanu kubva muzana kana kuti 500 billion. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Blessing Zulu.